Sangano Remtare Vendors Association MVA rine nengo dzinosvika chiuru chimwe chete dzinotengesa zvakasiyana siyana muguta iri. Sachigaro MVA vaEvin Mbengo vanoti kubva pawakawanirwa nzvimbo iyi yekumboshandira vari vange vasati vapiwa mapepa emvumo yekuti vaise zvivakwa asi vava nemvumo iyi.
Kansuro yakabatana nemamwe stakeholders muMwamudhare. Tinotenda chaizvo twakasvika pakuone nzvimbo yekuti informal traders vatengesere. Nzvimbo iyoyo zvayo kunyange tanga takanga taiidentifya way back muna 2013. Tinotenda kuti pakachizoite pfungwa dzakawirirana kuti zveshuwa mainformal traders atengesere ipapo. Naizvozvo kanzurozve tode kuitenda ngekuti yakaende chinhambo mukupa levhura kuti patarisike.
Vambengo vanoti vane urongwa hwekuti nzvimbo yavanoshandira ivakwe chivakwa chihombe kutanga gore rinouya kuitira kuti nhengo dzavo dzishande dzakafaranuka uye makastoma achiuyawo kuzoona zvinhu zvinenge zvakarongeka.
Dambudziko reinayo kanzuro yedu inyaya yepamusoro yekuti haina mari yekuti ibva yanyatse kuwaka zvivako zvetaitarisira kuti zvinga zvichizowakwa. Saka kuti tidzadzisikise chido chedu ichocho tinofanira kuramba takabatana nekanzuro neministry yemaSMEs kuti tiwake chiwako chine maplans endakambokuratidzai maplans akanaka of a multi-story building ikuti vanhu vatema vaonewo pekutengesera pakanaka muCBD central business area yeMwamudhare.
Vambengo vanoti pari zvino nhengo dzavo dziri kushandisa zvitangwe nazvisina kuvanakira nekuda kwekuti vainge vasati vapiwa nzvimbo iyi zvamuchose nekanzuru. Nzvimbo iyi vakaipiwa pachena nekanzuro yeMutare asi vachange vachizobhadhara mari yemutero yakaita sekushandiswa kwemvura neimwe yekutakurwa kwetsvina nemarara.
Maringe nenyaya iyoyi sezvinambotaura zviya zviya kuti tiri kufambidzana zvakanaka naminista wedu Comrade Mandi, tiri kufambidzana zvakanaka nekanzuro yedu naTown Clerk vamuzawazi nemanagement yavo. Tiri kuise pfungwa pamwe chete kuti tione kuwane nemashedzi anombobva nditsonga ari temporary right. Manikaland yakakomborerwa ine miti ine maforestry tikapuwawo ngevamwe vane matimba ari treated isu tichiprovidawo labour even marata nezvipikiri. Ndinodaira kuti tinokwanisonga tichitengesere pakanaka even mwaka wemvura unouyu zvava kusvika.
Sachigaro wesangano reMVA anoti chivakwa ichi kuti chivakwe chichipera panodiwa mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora sezvo zvimwe zvekuvakisa zvichiwanikwa nyore zvakaita semajecha, matombo, mapuranga uye mamwe mabasa emaoko achange achizoitwa nenhengo dzavo. Vanoti nhengo dzichabatsira pakuvakwa kwechivakwa ichi sezvo vazhinji vasingakwanisi kubhadhara mari iri pachirongwa ichi.
Dambudziko guru riripo inyaya yekushaikwa kwemari. Pane mari zvizhinji zvese zvinoendeka. Saka murungoonawo ngemamiriro akaita upfumi hwedu. Ndinoona chinhanho chitirisi chinokwanisirazve kuti tichipfuure muchiri apo tikanga tichishanda tiri pamwe chete.
Dambudziko riripo panzvimbo iyoyi ndeyekushayikwa kwemvura zvimbuzi zvinokwanira vatengesi nevatengi uye zvekufukidza zvinotengeswa kubva kuzuva nemvura. Zvichakadai meya weguta reMutare vatatenda naMarare vanoti kanzuro yavo kubva payakatanga chirongwa chekuteresa vedzimotokari dzinopakwa muguta mwedzi miviri yapfuura kanzuro iri kuwana mari iri pakati pezviuru gumi negumi nezvitatu pamwedzi woga woga.
Iya urongwa hwatakatanga huri kufambawo zvakanaka. Pamwedzi tiri kuonawo mari inoita 10,000 kusvikawo 12,000 kana zvinhu zvanatsa kufamba zvakanaka. Asi tiri kufara zvikuru nekuti purogiramu iyi kutanga kwetakaita iri kutibudisira mari dzavo dzakanaka chaizvo pakunyaya dzekutora mari mumugwagwa idzi.
Meya naMarare vanoti sekuona kwavo chirongwa ichi chiri kufambira mberi zvakanaka zvekuti vave kutoda kuti chinyatsopararira neguta rose sezvo chakatanga chakanangana nekumusoro kweguta chete.
Nekushupika kwetiri kuita nemari hatina zvetatakanyatsotarisira kuti mari inenge iri kubva kuti takuishandisa zvakati, asi mari zhinji yatinenge tichiona tinenge tichingoishandisa pakugadzisa mabasa emudhorobha reMwamudhare.
Chirongwa ichi pachakatanga vatyairi vakawanda maMutare vakanyunyuta zvikuru vachiti havaoni pundutso yacho sezvo migwagwa isina kumira zvakanaka uye vaiti vateresi ava vaivashungurudza kwazvo, asi kanzuru yakaramba mashoko aya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.